Waita hakubesi uchiripo kukosha ukama wakara wakanaka ushamwari wakara wakanaka ndofuka matangira zvinhu zvasati zvamboitwa kwenguva yakati kurei apa matangira avaita saka vadaidzavo kuti tiozo vanozozonana na foreign minister wedu indofunga zvakakosha pamabhizinesi zvakakosha pakudyidzana zvakakosha zvikuru asi chikuru chinodiwa kuti chiitwe zvichiitwa saizvozvo ndezvekuti isu tinofanirwa kupinda imomo tichiziva zvatinoda haikona kuti uzopindao mubva wazotongwa zvoda kuti upinde munyaya dzakadaro za zvaunodaiwo kuti unoda kuti chii chaunoda kuti ubude pazviri kuti mabhizinesi edu aende mberi kuti ushamwari huende mberi kuti mapolicies ounaanaimf naana world bank naamerica dzaimfoni dzese dziitiwe soften iyezvo zvisinangwa zvatofa kuti gara takatarisa kuti ndezvatoda kutiti handifunge kuti pane chakaipa zvee zvakanaka matangiro akanaka azorevawo kuti kwatiri patatanga kudaro ngatigonawo kudyidzana zvakanaka but ngatire kudyidzana nezvisina mavalues edu
ndee api aya
tine mavalues echivanhu chedu echizimbabwe edu zvakakosha izvozvo because vana america vana mavalues avo hatifanira kunopindira mumavalues ekuti ndosvika tonyira mumavalues asiri edu tobva kuta zvinhu zvinoita kuti unhu hwedu isu hurambe hwakatsiga zvakanaka
totarisa nyaya yekuti vamunangagwa havana kukokwa hazvizokanganisi here izvozvo kuti zvinenge zvichida kutaurwa nezimbabwe tichitarisa nyaya dzezvirango semuenzaniso zvinge zvakati wotei pane kuti zvinzi zvitaurwe navashava zvinenge zvisina kunaka here kuti zvitaurwe naivo vamunangagwa navabiden mbune
hai tisenyaya kunyanya kutarisa zvakawanda wanda munhu waenda iyeye ari kumirira vamunangagwa vacho kukwira gomo hutenderera hatinodi kuti do tazviita musimu chete tazvihwina saka ipava pavambotanga kusoftena kwavaita ikoko ndonyadzika kubvisa unyadzi dzavo vanhu vacho kana veamerica vo vari kutanga vachita zvishoma vozvibiki vachitangana pasi saka ngatizvitende totarisa zvakanaka zvatoda tichibudise chikuru chokuti ngatibudise zvatoda isusu senyika chii chatoda toda kudyidzana toda kuti masanctions abviswe ngatinangane na ipapo ngatirekeusisi tagara tine maembassies todyidzana navo hapana hapo chakaipa asi ungoti pane mamonetary sanctions aya ari kunyika ndo makuru
ko zviri kutaurwa nei vaamerica kuti kutadza kutungamira neuori ndo zviri kukanganisa mabhizimisi vajekonya
imunoda kuti vati kudii kana vakambokutadzawo vakambopa masanctions vanoda kuchambaoka zvakati ivo vari kuti hatina kupa masanctions takaita vari kuti takangoita maselected kunyepa mamonetary sanctions zvekuti kana ukangubudisa mari dzako dzinonobatwa dzichisungirira saka ivo vanongotaurawo zvavanodawo zvino kunovanotaura zvavanodawo yataurawo zvavanoda kuvadza pasati pavanokugona kutaura kwakanaka